nhema nerakana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kukadzi 17 2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tapu dziva kuye zvine izvi zvizvarwa zvatarasikirwa nazvo zvinosvika 65. Kune vakawanda vakuvara, kune vamwe vasiri kuoneka.
Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo idai kuManicaland woramba uchikwira. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vokurudzira nyika kuti ibatane kubatsira vakawirwa nedambudziko redutu mupengo iri vachiti izvi hazvifaniri kuitwa sezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi matanhatu nevashanu vashaya kusvika pari zvino nenyaya yedutu mupengo retropical cyclone idai kuManicaland. Asi uwandu uhwu uri kutarisirwa kukwira sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vange vamboenda kuUnited Arab Emirates vari kutarisirwa kudzoka kumusha nhasi kuti vazoita mubatira pamwe nenyika yawirwa nedutu mupengo remvura nemhepo kana kuti tropical cyclone. Asi vamwe vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nevanhuwo zvavo vari kushora vaMnangagwa kuti vakasimuka munyika kunyange hazvo zvanga zviri pachena kuti nyika yainge yatarisana nedambudziko redutu mupengo. Vanhu ava vari kutumira mashoko kuStudio 7 uye kunyorawo pamadandemutande akaita seTwitter neFacebook. Asi vamwe vari kuvatsigira vari kuti vaMnangagwa vaita zvakanaka kudzoka kumusha uye vari kuUnited Arab Emirates kwavanga vashanya vakatangawo kutsvaga rubatsiro kubva kuRed Crescent yenyika iyi. Tabata mnyori mkuru mbazi rezve kuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana tikatanga nekuvabvunza nezvavaMnangagwa voshorwa nevamwe.
Hatingangoti kana kuti pamwenzo kuchaitika chakati mukuru weba munyika achaita rimwe basa ongomira kuti chaona kuti chamira sei. Ndochokutanga. Chechipiri ndechokuti mukuru wenyika paari kutouya ari kutouya akatakura rubatsiro rwakawanda zvikuru zvokutoti vanhu vese vanozoti mukuru wenyika mafambiro kana vanozoziva kuti anonyanya akatakurei. Unoti mukuru wenyika inga kufamba kwavo kwakanaka zvikuru. Kana vachifamba vachiti kana vafamba zvinhu zvakaipa kumusha vanodzoka vakabata choviri chomutovo uyu. Tinozvikudza. Chechitatu mubvunzo wenyu wokutanga hongu mukuru wenyika vachinja urongwa hwavo hwavanga vainahwo hwokuti vachadai vagodai vagodai saka vachakurumidza kudzoka vachakurumidza kusvika kunoku vakamura programu yavanga vainayo kuti vadzoke kumusha vauye vakatakura zvavakatakura vauye vavatungamirire basa guru rokuita rokuunza ruyamuro kune vari kushushikana kune avo vapindwa vapinzirwa nedambudziko iri.
Munotarisira kuti vanosvika munyika rini?
Ndingakwanisi kutaura sekuziva kwamunoita kuti mafambiro emukuru wenyika isi security issue.
Kusvika pari zvino vamangwana mashoko amuri kunzwa kuri kunzi kwashaya vanhu vangani uye vangani vakuwara nevasiri kuzivikanwa kuti varipi?
Nemhaka yekuti ruyamuro rwapo kune vari kununurwa kune vari kubatsirwawo taakuziva kuye zvine izvi zvizvarwa zvatarasikirwa nazvo zvinosvika 65. Kune vakawanda vakuvara kune vamwe vasiri kuoneka manhamba acho tichiri kuverengedza kuti tione kuti vangani vasiri kuonekwa vachidai nevakuvara asi chikuru chatiri kuita ndechekuti masoja ari kuswedera pedyo nekusvika pane vana ve senja Charles Luanga kuti vano vayamura ipapo vanokuvara kufamba netsoka nomumataka nekunonyudza nekusingafambike chaedza chaachishoma asi mauti edu ari kuswerera zvishoma nezvishoma neushingi hukuru kuti vaende kunobatsira vanhu
ko vanhu vanenge vachida kubatsirawo vangaendese rubatsiro urwukupi uye ndezvipi zvakakosha panguva ino kuti vanhu vabatsirawo nechimbi chimbi
chinhu chese chaunenge winacho chakakosha hapana chatingati chindo chinonyanyodiwa nokuti tinobvira kubva nyaya yemishonga magombeze makenduro chaiwo mvura yokumwa vanhu havana zvese izvozvo zvakakosha ane chaanokwanisa kubatsira nacho vakaenda nacho kudirectorate recivil protection unit or department riri pa7th floor kuministry of local government kumakombe building 7th floor ndokuri kuunganidzwa rubatsiro ikoko convoy dzosimuka naro dzichienda kuedza kunobatsira dzotakurwa zvimwe nezvikopokopo kuenda kunzvimbo dzinoda ruyamuro dzacho
munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vari parunare muharare tabatawo mutungamiri webato rinopikisa remdc vanelson chamisa avo vapawo kurudziro yekuti zimbabwe ibatsirwe uye kubatsirana kuti irwise dambudziko rawira nyika redutu mupengo iri ngatinzwei hurukuru yataita navo
ndatotaura masikati anhasi kuti tiri muchimbi chimbi kuunganidza zvinounganidzwa kuti tibatsire asiwo takokera machechi zvekuti makereke ese mabhishopi mapasta vaprofita pachine chokungonamata mapostori ese vakadanwa kuna she ngatiite kambe kambe konde konde tibatsire vari kutambudzika nokuti chawira hama chawira tese chawira nyika chawira saka tinoda kuti zviite kuzvigadzirike saka tati pamusoro vemakereke takumbirawo vebato mapazi akasiyana siyana mameya macandlers takumbira mamt takumbira venyika vese vari mumabhizimusi takumbirazve vari kune dzimwe nyika kuti vatibatsire kunyanyanya ndiri kumubishi rokuti toda kutoti tikumbire vesadak vakavakidzana nesu veau kuti vapindire muchitiko chakadai nokuti idambudziko guru rinogona kupedzisira ratozoparadza upenyu hwakawanda nokuti makumi nemakumi evanhu vashayika pari zvino vanotirwadza saka tiri kukokerawo vana eu tiri kukokerawo vana america kuti dambudziko rakadai rinodawo kuti kutakwendebvu varume vanodzimurana
saka rubatsiro rwei chaizvo rwamuri kukumbira pari zvino
chokutanga tiri kukumbira rubatsiro rwembatya zvekupfeka tiri kukumbira rubatsiro rwechikafu zvekudya tiri kukumbira zvokunwa mvura nokuti pane nzvimbo dzatiri kunzwa kuna narisuti uko ngaone kuri kutonetsa mvura chaiyo kunwa nekunzvimbo dzese dzakasiyana siyana munana chimani manunu matiri kufunga kuti munoda kuti chero chawanikwa pachikafu pane zvokupfeka mbeze zvokufuga kana kuti matende pokuti vanhu vawane pokugara pamwe vanenge vari panzvimbo dzakakwirira vanofanira kuti vambowana mabatsirikano nezvimwe zvese zvinongova zvinovandudza mudzimba nokubatsira mudzimba ndozvatiri kukumbira munoziva kuti pakadai apo hapasi pemapato ndepenyika kana yava nyika hatitauri zvemdc kana zanu pf taakutaura zveupenyu hwemunhu nokuti upenyu hwakakosha hauna bato hauna kadhi upenyu kurarama saka toda kuti vanhu vapone hongu tine kunyunyuta kukuru kwekuti dii zvakagara zvagadziriswawo izvozvizvi nehurumende dei irivo hurumende yedu tei takagara tagadzira nekuvandudza kuti vanhu vanga vakaitwa kunzvimbo dzakasiyana siyana takaenda kunovandudza zvinobatsira kuti tiiti kana bongozozo rakadai raitika inonzi disaster preparedness yaifanira kunge yakarakidzwawo chirikiriki kuti zvakaitwa nguva iripo zvakavandudzwa vanhu vachidzidziswa kwete pamaradio chete kwete pamatv chete asiwo vanhu vachitovingwa nehurumende kudzidziswa kuti zvine njodzi yakadai zvichaitika ndezvakadai
avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa remdc vanelson chamisa vari parunare muharare zvichakadaro mamwe makurukota mana ehurumende anosanganisira vajuli moyo vaparents chiri dr sekesai nzenza navajoe bigimatiza nasi vamboedza kushanyira nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo remvura nemepo kuManicaland. Asi vanonzi vasangana nematambudziko makukutu sezvo kusiri kufambika nekuti mazambuko akaputswa uye mimwe migwagwa yakazara makomba. Asi kuti tinzwewo kuti zvakamira sei kune dzimwe nzvimbo kwatadzwa kuendwa nemakurukota aya, tabatawo mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU vaNathan Komo kuti tinzwisise kuti zviri kufamba sei.
KuManicaland ini ndakasvika nezuro usiku ndikapfuurira kuri kuitwa rubatsiro nemasoja kuti tione kubatsira vanhu vakawirwa nemafashamu akakonzereswa necyclone idai. Nezuro usiku ihwohwo handina kumbovata, ndakangoperekedzana nemasoja vanga vachivhura miti yanga yawira mumugwagwa kuti tikwanise kusvika nzvimbo wani chikoro chinonzi St. Charles Luanga. Kutaura kudai pakusvikika mugara zviya mungarangarira kuti ndo pane vana vainzi vanga vada kuwirwa nenjodzi dombo ramburumbuka kubva mugomo. Iyo mugwagwa iwowo ndo uchatibatsira kuti tisvike pangangu tigochipfuurira zvino kutora migwagwa miviri, umwe unoenda nekuCharleswood nekuTilbury, umwe unoenda nepachata kana taakuenda kwaMachongwe. Nzira mbiri dzandataura idzi ndo dzinotisvika kwaRusiki. Saka kutaura kudai mauto edu ari kuita pose pavanogona. Nhasi tichitaura nemi kudai mukoma Blessing, helicopter yeAir Force Zimbabwe yatomboedza kuenda kuChimanimani asi haina kuzokwanisa kusimuka nekuda kwemamiriro ekunze akashata. Saka ndinotarisira kuti kana kunze kwazongochinja handiti kuratidza chidoko kana munhu wamboita zvawafunga kuti hazviiti. Asi zvandipa tarisiro yakanaka nekuti vanhu vari kuChimanimani pesaudza kuti tiri kuedza kuti zvikopokopo zviuye, tiri kuedza kuti vamwe vanotibetsera vatibetsere. Vaiona kutaura kudai helikopta iyoyo ichiriko kuChimanimani haisati yasimuka nekuda kwemamiriro ekunze. Saka ndinotarisira kuti kana kwangoti chandanukei taakutotanga kubatsira vanhu. Asi vamwe vashomanene vanga vachibetserwa kubva kungangu kuenda kunonzi kuvillage kwavainowana rubatsiro. Asi chimwe chanyanya zvinondifadza ndechekuti makurukota edu ari mana, Dr. Nzenza vanova gurukota republic health labor and social office, chief air marshal retired Shiri, vamatiza vanga vari kuno. Kutaura kudai vachiri ikoko vachingotevedzerawo kwavhurwa nzira nemasoja vachivavarira kuti danhi vangasvika pane vanhu vanoda kubatsirwa.
Saka pari zvino vangomo mungati muri kuda rubatsiro rwakaita sei kubva kune vana veZimbabwe nevamwe vari kunza?
Kubva nezuro takadeclarewa state of disaster naacting president vachitsigirwa nemutungamiriro wenyika, tiri kuona rubatsiro rwuri kuuya zvakanyanya.
Avo vanga vari mukuru weCPU vaNathan Komo vachitaura vari parunare vari kuManicaland. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naMike Hove.
Kwazwai, 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 mhuri yeZimbabwe. tino mkamchira mchirongwa chedu cheve chidiki chatino kupakurira iso ndo rega rega ini ndini maikove na asi mchirongwa tiri kuHarare tichikurukura nezve musangano weve chidiki wakaitika svondo rapera musangano we National Youth Indaba takaona mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa wanga variko tikaonawo zvekare kuti gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanga variko tikaonawo zvekare kuti gurukota rinoongorora nyaya dzinoenderana nevechidiki uyezve mitambo munyika muzvare Kirsty Coventry naye anga ariko mutsangano uyu wakapa vechidiki vanoita zvebhizinesi mukana wekukurukura navamunangagwa vaNcube uyezve muzvare Kirsty Coventry nhasi muchirongwa tina vatonerai shoko umwe wechidiki angari kumusangano uyu ngatiendei kuna vashoko kuitira kutinzwe zvizere tonde tonde wapinda muchirongwa tudzewo maondero enyu pamusoro pemusangano weNational Youth Indaba.
Okay, ino youth indaba ndafara nayo zvikurusa because yabva yaita opportunity yekuti mayouth akwanise kutaura naminista vachitaurawo zvitemo zvavo nekutaurawo zvavanoda kubetserwa nazvo nebusiness. Tafara zvikuru nekuti minister wefinance Professor Mutuli Ncube vauyawo vakataura vachitidzidzisa semayouth kuti tinogona kuzvivaka sei kuenda mberi nemabhizimusi neupenyu hwedu vanyanya kutidzidzisa nezvefinance nekuti kumabank tinogona kuwanawo mari sei and tabataiswa mumadifferent sectors anocontributa to the economy papa neyemining yefinance yeentrepreneurship yeenvironment yevolunteerism yetourism tinofara zvikuru nezvaitwa minista nekuti vabva vashedza vanhu vatetingakwanisi kutaura navo on a day to day basis.
Right, mataura kuti vamutuli Ncube wanga varipo nyaya iripo inonetsa vanhu vechidiki vakawanda vane mabhizinesi avo inyaya yekuwanikwa kwemari nechirungu vanoti maloans ivo vaNcube vamboibata here nyaya iyo yekuwanikwa kwemaloans?
Vaibata ndisati ndasvika pavari ipapo pane bank rinonzi Empower Bank. Message yapaswa on through ndeyekuti Empower Bank inobetsera mayouth kuti awane maloan kana musina asset yekuita collateral munoenda nebusiness proposal. Ndakupa example yekuti peninoita zveprinting ndikaenda ndikati ndikudawo loan yekutenga muchina weprinting muchina iwo unobva watengwa nebank and that will be collateral that will be used by them on me.
Ndoza hangu kupanga paine imwe panel apo vechidiki vanoita mabasa akasiyana siyana vanga vachikurukura nyaya yekuwaniswa kwemabasa munyika nechirungu anoti job creation. Tiudzeiwo zvamanzwisisa pane zvabuda pachirongwa ichi patinokurukura nezvenyaya yekuwaniswa mabasa.
Okay, panyaya job creation iyi nyaya yanga ichibata masectors ese tatitaridzwa kuti aiwa kana mukaendawo kumaoffices eministry mukati muda kuitawo zvekurima muchaassistwa mutaridzwa kuti kamuchida kurima right mune idea yekuda kurima Empower Bank ichakupai mari ndokunge mabvumiranawo neministry kuti muchanoda kunorima papi muchatrenwa kuti murime papi ndechokutanga. Chechipiri pane maopportunities erecycling pane maplastic anoraswa akawanda that is an opportunity yakangozvimirira yekuti mayouth akatotora maplastic iwawo akawa recycler pakutoitwa mari.
Nemaondero enyu mungati zvirongwa zvakafanana nechirongwa cheyouth indaba zvakakosha here?
Chirongwa ichi chakanaka zvikurusa ndichatokurudzira kuti mayouth ese akwanise kuwanawo information inenge ichibva pano nekuti vamwe vazokwanisawo kuzouya vachizotapawo fundo inenge ichibuda pano. Unowana kuti pane umwe munhu angatiziva kuti ndinogona kutora pepa sezvangu ndotora pepa ichongorasa mbini aiwa pane umwe anoti right kana rasvika ipapo indogona kuritora ndori recycler posvika umwe anoti aiwa ini kama recycler indogona kuritora ndori advertiser posvika umwe anoti right kana mari advertiser indozoritora ndokubetsera kuti mari yenyu moibhenda sei moinvesta sei. Saka zvinobetsera zvikuru kuti usangane nevanhu vari mafields akasiyana siyana ezera rako.
Aiwa vashoko tinotenda zvikurusa nokupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Muri eZimbabwe tiri kuendera mberi nayo nyaya yepachirongwa The Connection nemusechipiri. Tiudzewo maondero enyu pamusoro pechirongwa ichi. Takaonawo mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiisa mashoko avo patwitter vachiti hurumende yavo yakanangana kubatsira vechidiki. Hanzi vechidiki ndimi ramangwana renyika. Ngatisanganei patwitter @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Ndiudzewo maondero enyu pamusoro pemashoko avamunangagwa uyezve chirongwa cheNational Youth Indaba. Ndaba, nguwa ndiyo ya pera, ngatisangane ine msiwe chipiri pachirongwa The Connection. Anokuoneka ine mfaro, ndini maikove. Bye bye!
tichiri panyaya dzeve chidiki iko zvino mutorerwe nhau tauraisha vari kubulawayo anotipa nyaya yemumwe wechidiki ari kuita mukurumbira pamadande mutande akasiyana siyana achiita zvekudetemba ndinyanduru uyu
Mwenedzashe mukomana wechidiki ane makore makumi mana nemashanu ekuberekwa uye akaberekerwa mudhorobha rechiredzi akaita dzidzo yake primary nesecondary kwaZimuto pedyo neguta remasvingo uye parizvino ari kuita zvidzidzo zvepamusoro paGreat Zimbabwe University Mwenedzashe anoti sekuona kwake akazvarwa aine chipo cheunyanduri sezvo mukukura kwake aiwanikwa achifadza hama dzake nekuimba pamwe nekutevedzera nhetembo dzevamwe vananyanduri vakadai samushakabvu Modekai Hamuchikinei pamwe na Charles Mungoshi wakashayao munguva pfupi yapfuura mudetembi uyu anozvidedza nezita remadunhirirwa rekuti nyanduri wenduri dzinoti turi anoti akatanga kunyatsonyora nhetembo aine makore gumi nemanomwe achiita madetembo ake anenge ndokunge arere nahu mandara idamba kamwe
mandara idamba kamwe Simba rehove sandi riri mumvura here Simba regwaya sandi mudziva here romusikana sandi musikana here inokuva musikana kushaya mukana here wakaroya ndo wakasunga negona rose dzanhasi dzosati mhandara mhere yavo mutiniro mumbe gumi dzichimanda manda dzinotsika kuzvakashatevo kuchengeta dzedu tsika kwakunokumbirwavo vashoma vosvika vazhinji ipenge kuverenga mbevana marise iye nemuchakakwana batisisai nekuti umhandara pachaho idamba kamwe
Munhetembo iyi Mwenedzashe anoti aiedza kukurudzira vechidiki kunyanya vanasikana kuti vachengetedze unhu hwavo netsika dzakanaka dzechinyakare Mwenedzashe anodetemba achishandisa rurimi rwaamai chete asi anoti zvisinei nekudaro nhetembo dzake dziri kutambirwa zvikuru
Zvirungu vashoma vanogona kutaura pamhene kuti chirungu chinondishungurudza handichigoni saka nhetembo dzangu ini ndedzeshona nhetembo dzangu dziri kutambirwa zvakanyanya ndedziri kutenderera pama WhatsApp pama kuita yavanhu apa pama Facebook apa zvinhu zviri kunakidza vanhu izvozvi sezvinhu zvisangu kutanga kukurumbira handinawo mari yakawanda yatati ndakuwanawo but iyo shoma yandinopiwa nevanoda izvo zvimapoemu zvavo zverudo zvokutenda vana mai vavo vamwewo vanoda kuti vana baba vavo macompaniswo maorganizationswo kakamari kako kandinowana kakandikoshera
joni makavo yanei ndeimwe yenhetembo yaNgwenedzashe yakaita mukurumbira pawhatsapp sezvaanoita mune dzimwe nhetembo dzake dzakawanda mudetembo iri Mwenedzashe anoedza kupa dzidziso asi achiita zvine kuruka manzwi nenzira inosetsa
ziriko joni makadzoka nei kukweshaira here kungovuya muchimapesanisa nhava kana tsomborisa uri bhetu unoshamisa sezvalizi zvinosvodesa taimavona zvemaprofeya kutsvukira kumeso nechakazoviwa nacho hapana kana tine kumeso mawizi hwaingova munyerenyere mumusoro zvakaitwe kugorerosa hapana kana tine musoro vana wiribheti taimaona matimbarenda achiremera makumbo seizvingozoya nerunhava semukadzi unotizira mukumbo zviri pachena ini kuti yavheri vheri puwa mutori vapemi joni uko kurya ndo zvokupiwa izvezvi huku dzinokosora kushayakana negava kava kungoya muchire chaira kushayakana nemunyu unovava
Mwenedzashe anoti iye maonero ake ndeyekuti mabasa ananyanduri anofanirwa kunyanya kunangana nezvinenge zvichiitika munyika uye nezvinosangana nevanhu mumagariro avo zuva nezuva ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini tauraishava
vateereri tichaenderera mberi nemudetembo uyu mangwana Ngonidzaishe paradza tinotenda tauraishava iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotaura nezvezvitendero
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu
Yesu simba rangu unodipa simba
Maneru akanaka vatereri ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero Nasi tiri kupedzisa hurukuro yedu na Pastor Richard Kurumidzai Savute veza Yoja Forward in Faith Church vari kuManchester kuUnited Kingdom.
Pastor Savute, pane nyaya dziri kuitika mumachechi mumazuva ano. Toda kuti mutitaurirewo pfungwa dzenyu. Tiri kuona kuti varipo vamwe vavakumutsa vanhu vakafa. Tiri kuona zvine kuti kune vamwe vechiprofita vawanda pese pese. Chamukataurira vatendi pamusoro pezviitiko zvose izvi zviri kuitika mumakereke mungavataurira kuti chii
chekutanga chandiri kuda kutaura ndechekuti tisakanganiswe nezviri kuitika mazuva ano nekuti Jesu akazvitaura kare. Musavhunduke zviri kuitika zvinofanira kuti zviitike kutera kuti zvitipe kutenda kwokuziva kuti inguvai zvichireva kuti mukunamata uye kana mukusanamata Mwari vakatara nguva yekuti kune zvinofanira kuitika izvozvi tichitaura. Mateo chapter 7 pane verse ya 6 inotaura masoko makuru pano. Pakanyugwa panoti chenjerai vaprofita wenhema vanouya kwamuri vakapfeka matewe emakwai asi mukati mavo vari mapere anoparadza. Muchavaziva nemichero yavo. Ivo vaprofita wenhema ava soko riri kuti zvakare panapa muti wakanaka haungabereki muchero wakaipa nemuti wakaipa haungabereki muchero wakanaka. Muti wose usingabereki michero yakanaka unotemwa uye ogokandwa mumoto. Naizvozvo muchazviziva muchavaziva nemichero yavanobereka vaprofita wenhema ivava. 24 verse number 4 Jesus answered and said to them, take heed that no one deceive you. Soko randinaro pano nderekuti chenjerai kuti musanyengerwa.
Zvinorevei izvi Pastor Sabvute?
Mushamarari ndakashamisika ndichiverenga magwaro. Nyika inogona kunyengerwa, munhu anogona kunyengerwa, femiri inogona kunyengerwa, nyika yose zvayakazara inogona kunyengerwa. Zvichireva kuti kune simba reunyengeri razara munyika dzakawanda ende unyengeri uhu huri kuuya nevanhu vatinoti vaprofita. Zvino nekuda kwokuti vaprofita ava kuti vavepo vari kutozadzisa magwaro zvokuti kune mutendi wega wega anonzisa soko ramwari anofanira anga ari kutofara kuti okay vakomana vaya vakanzi vanofanira kuprofita zvenhema vari kutoprofita. Saka taapedyo nekudzoka kwaJesu uye zvotiyeudza kuti isusu sevatendi tinofanira kuiteri kana zvadai.
Mutendi achibvuma zvinotaurwa namufundisi wake pane chakaipa here pazviri papa?
Hapana chakaipa kana mufundisi akataura masoko kuvatendi asi masoko amufundisi ngaatsigirwe nesoko ramwari.
Pastor Sabvute, ko vane hama dzavo dzakafa dzavangade kuti dzimutswe?
Panyaya yemabvunza ekumutswa kwavakafa itoyo haisiri nyaya itsva. Jesu akamutswa vanhu vakafa uye mukristu anotenda soko ramwari unogona kutomutswawo munhu akafa. Asi nyaya iripo ndeyekuti kumutsa uku ndimwari here amutsa nekuti soko rinodaro patamboerenga paya pekuti nemazuva ekupedzera Jesu kana akuzotonga utamira pamberi pechigaro chamwari soko rinoti kune vamwe vachamira vachiti ishe taiprofitawo wani muzita renyu taidzingawo madhimoni muzita renyu. Jesu obva apindura akati ibvai kwandiri handikuzivei regai tiverenge vhesi yacho panapa ndinayo. Matthew chapter 7 verse 22 many will say to me in that day, Lord, Lord, was it not in your name that we prophesied? Was it not in your name that we cast out devils? Was it not in your name that we did works and the powers of wonders and signs and wonders? Jesu achazopindura achiti, I never knew you. Depart from me, you workers of iniquity or lawlessness.
Vadiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatipetese zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa chirongwa chedu chanhasi. Asi tisataenda ikoko, tinotenda zvikuru chikwata cheChrist Like Choir chine kambo katinoshandisa pamusoro yedu yenhau. Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo idai kumanikaland hwosvika pamakumi matanhatu nevashanu, asi huchitarisirwa kuti hucharamba huchikwira. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa hwokurudzira nyika kuti ibatane kuti ibatsire vanhu vakawirwa nedambudziko iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokuyemi na Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 17 Mbimbitho 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu lesavunguzane uCyclone Idai esigabeni seManicaland.
Ngenxa yokuthi kwezinye indawo abakafinyeleli ukuthi basike, sifike sibonisise ukuthi kuhambe njani. Ngenxa yokuthi imigaqo lama-bridge akuhambeni, lama-frematina ehluleka ukuyafika khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esephule uhambo lwakhe ukuze aphenduke ekhaya kule ngozi yezulu lesavunguzane uCyclone Idai. Kwezamasiko lamhlanje sixoxa ngodaba lwezinkondlo ezinye osekuthiwa zivusa abafileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu elilesavunguzane uCyclone Idai esigabeni seManicaland. Abazinkulungwane ezimbalwa babikwa bengaziwa ukuthi bangaphi. Abanye babikwa besinde ngokukhwela phezu kwezindlu kumbe ezintabeni lapho abangafinyelelwa khona ngamanzi asekhukhule amabholoho awisa lezihlahla lezakhiwo. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa esithi usephule uhambo lwakhe lwe Abu Dhabi ukuze aphenduke ekhaya. Sixoxele siphathamandla sogatsha oluvikela uzulu engozini olwe Civil Protection Unit unkosazana Sibusisiwe Ndlovu oke wayafika eManicaland ukuyabona umonakalo odalwe nguCyclone Idai.
Isiphepho lesi sidale umonakalo omkhulu ikakhulu ekuthini ukuthi kwezinye indawo amanzi amunye kakhulu ukuthi intatyana sezingane ziyadilika. Lokuthi abantu bavaleliwe ngemfula egcweleyo, bamanzi agcweleyo, ama-floods. Lokulimala, lokuthathwa ngamanzi, lokudilika kwezindlu. Umonakalo wangikhona ube mkhulu kokuthi sesilaloko okuthiwa khona yi-state of disaster. Endaweni zonke lapho kube lo monakalo ka-wesiphepho u-Idai.
Ye, okokuthi inani lalabo abafileyo lingedlula kakhulu yini esesilizwile le 31?
Akukaqedisiswa ngenxa yokuthi kwezinye indawo abakafinyeleli ukuthi basike, sifike sibonisise ukuthi kuhambe njani. Ngenxa yokuthi imigaqo lama-bridge akuhambeni, lama-frematina ehluleka ukuyafika khona. Ngenxa yokuthi amayeza abe phansi lezulu liyana khona kusezintabeni.
Sizwa kuthiwa bakhona abaphezu kwezindlu laphezu kwezintaba, libabonile yini?
Hayi, asibabonanga kodwa abaningi bakhona kade basiyanelisa ukutshaya amafoni bekhuluma ukuthi bangaphi. Sabakhuthaza ukuthi bazame ukucathama baziphathise ngendlela abangayikwanisa kuze kufike lesi sikhathi abangahlengwa khona.
Manje ngokuzwa kwenu abomkhathi bathi kuzaba ngcono nini?
Bekukhanye ngani bakhangelela ukuthi kungadeda kusiya phambili. Kodwa kutsho ukuthi sesizabona ngokudeda kwakhona ngoba kwesinye isikhathi kuyacatshangelwa ukuthi izinto sezisiba ngcono kodwa zisuke zibe nzima njalo.
Amasotsha wona-ke awakafiki ukuthi aphathise?
Ngingathi nje iy'ngatsha zikahulumende zonke ziyaphathisa, loba ngamasotsha, loba ngamapholisa, loba nje izisebenzi ezilobungcishi obuthiyeneyo, bonke nje abakahulumende bayaphathisa. Labanye abangekho kuhulumende abasebenzela ama-NGOs labo bayaphathisa.
Manje lina lifike njani njengoba imigwaqo yakhona ingahambeki?
njongo vanyi ticho nje ukuthi kwezinye indawo sanelisa kuphela ukukhuluma labo ngamafoni ezinye indawo sanelisa ukubona ukuthi indawo yankhona ingabini kanjani ngalokho kuthiwa ngokwe-satellite sanelisa ukubona ama indawo sikhatshana lanxa singaze sibone singaze singabonanga okukhanya kuhle kodwa siyabona nje ukuthi indawo yankhona ingabinjani.
Alo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Ndlovu, isiphathamandla sogatsha oluvikela uzulu engozini olwe-Civil Protection Unit, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje iqula labaphathintambo bakahulumende abane, umnumzana July Moyo, Parents Shiri, Joel Biggie Matiza, lo nkosikazi Sekesayi nje Zeza, baphendukile endleleni bezama ukuyafinyelela eManikalende ukuzibonela ukuthi umumo unjani. Imota kade zithwele abaphathi ntambo laba zibikwa zibhajiwe edakeni kabili okubangele ukuthi baphenduke eHarare. Lokhu kwenzakala uZulu esola uhulumende lomongameli Mnangagwa ngokungalungiselelanga ingozi le lanxa bezomkhathi bakhulume ngayo kusukela ngenyanga edluleyo. Umnangagwa ubika esebenzise indizamtshina yokweboleka ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ngehola linye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kanakekeli uZulu ngesikhathi sobunzima esifana lasonesi.
Umongameli uphume phandle kwelizwe evele sazi ukuthi kule cyclone. Yikho-ke sokuzinhloni nje ukuthi aphenduke kathesi, kodwa-ke ephuma phandle kwelizwe akulanto ebambekayo ashiye elungisile ukuthi uncediswe abantu bangashabalali kule cyclone. Abantu abaningi sebelahlekelwe imiphefumulo yakhe, yena ephuma esiyavakasha kwele-Dubai.
Ye, siyabona ukubana njalo bakhona abaphathi ntambo asebehambile khona ngale ukuthi beyozibonela ngawabo amehlo. Ungathini ngalokho?
Izenzo kungemazwi, zokumele bayenze basebenze babone ukuthi kuyavikeleka impilo zabantu. Ukuhamba bekhangela kodwa kumelandlela yokunceda abantu kakusizi lutho. Kufana nje lento engancediyo, bekumele babe nendlela yokuthi baseve imphefumulo yabantu, hathi kuyakhangela ngamehlo nje.
Sike sezwa ukubana ibandla lenu lalo lithi liyaphathisa amalunga aceliwe ukuthi aphathise, ukuhamba njani khona?
Njengebandla labantu, ibandla-ke linqumeka kakhulu ngempilo zabantu, sivumelene ukuthi sincedise amalunga ethu ayenze lokho kuthiwa ama-donation, umpahla abangabe lazo kumbe imali kumbe kuyini okungancedisa abantu laba abehlelwe ingozi le-cyclone.
Alo-ke kumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe elizweni laphandle zisukumele phezulu ekuphathiseni abehlelwe ingozi yezulu leli u-cyclone Idai. Kule ndlela ezimbalwa ezobulembu be-internet ezisetshenziswayo ukubuthelela imali yokuphathisa. Omunye obuthelela uncedo lokuphathisa abawelwe ingozi le ngumnumzana Zenzele Ndebele owenhlanganiso yeSite. Sixoxe laye ukuze sizwe ukuthi ihamba njani imizamo yakhe.
Ye, abantu bayaphathisa sibili okumangalisayo ngendlela lami engikade ngingayikhangelelanga. Ilanga lonke namuhla bentobha indlinto ebantwini lapha, izigqoko, amanzi, amahewu, ama-gloves okusebenzisa, ingubo, into zonke ezinjalo. So ya, kuyahamba sibili.
Manje kuzahamba nini khonale ebantwini bona labo abadinga uncedo?
Kanjalo ukuthi kusasa sikhole kokugcina then nge-Tuesday sizakuhambisa eHarare-ke e-Mission Miracles, lapho-ke esikhalele ukuthi bona bazawe le mota eyabe sisuka khonapho isiya khona ngale kulabo abadinga.
Abaphathisa kakhulu ngabantu abanjani?
Hayi, wonke umuntu nje, kulabo dokotela, kulabo nesi, kulabo teacher, kulabantu be-church, kulabantwana besikolo and ordinary citizens. So it just cuts across, you know, even the umuntu wonke umuntu odibekela la yakukele ukuthi hayi ngamntanami nende-2 kg yempupu ike ngicabanga ukuhambisa onto esicathulo sami lesi ubanike so it's just everyone akula ngingathi kumbe a particular group of people wonke umuntu nje uyancedisa ngalokho lapho.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele oyinhlanganiso yesite obekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sengilithiya lo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. NginguMike Hobe. Lamhla kuhlelo sixoxa lomnumzana uOwen Mthobi Moyo, yena ongumlobi ongisakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Anger Over Joy. Masambeni kuye siyezokunenge. Owen, ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha ba 4. Welcome.
Hayi, nathi siyabonga kakhulu ukukwamukelwa ehlelweni olwabatsha.
Hayi, siyathaba ukuba lawe. The Power Anger Over Joy, isihloko lesi sikhuluma ngani?
Alright, The Power Anger Over Joy. The Power Anger Over Joy isihloko njengomuntu oyabe eqamba izinto afakela phansi, The Power Anger Over Joy. So laphana siqambile amandla lokuzonda lokuthaba. Then nxa sifelele sana sithi The Power Anger Over Joy, bese kubuye subtitle engidali kuyibiza ngokuthi PowerPoint title yethu yona In the Valley of Dual Identities. Kuthe power kutsho ukuthi amandla njengabantu, njengomphakathi, siwazisise ngendlela eyinye okungamelanga siwazisise ngawo, kodwa kule ndlela efakwe libhuku okumele sinjani sizwisise ngayo. Lakhonokho sikubiza ngamandla, ibhuku liyakuchaza ukuthi hhayi akumelanga sinjani sikubize ngani ngamandla. Nxa liqhube kanjalo libe seliveza sobala ukuthi ukuzonda nokuthaba umuntu engakusebenzisa njani ukuthi kumncede empilweni yakhe ukuze abe nguye isiqu sakhe, ubunguye bakhe.
Awungitshele-ke mnumzane ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuloba ugwalo lolu, njalo bekunzima na?
Bekunzima kakhulu ukuthi ngilobe ugwalo lolu. Ngithethe almost 1 year and some months ukuthi ngize ngiqede ukulubhala, ngoba obekufunakala kakhulu ekufundeni kwamanje ekho khathana ngisezingeni eliphezulu kwezemfundo, ngisezingeni nje eli-A-level. So ngaleso sizathu, nxa umuntu ongaqeqetshanga ngalolo hlobo ebhala ibhuku eliyabe lijolile emicabangweni kangako, kuyabe kudinga ukuthi kwesinye isikhathi xa ulibhala ukuphuma ubhodabhoda ubethwe ngomoya ikhanda, kuye futhi uhlale phansi njani ulilobe again izinto kade zisenqabele ukuthi kade lungagcina liphumile. Lolu gwalo bezizinengi kakhulu, okuhlanganisela le ndaba zemali ukuthi lube solingani, lube solisiba khona ebantwini lupublishe.
Ukhangela ukuthi uzabe ufundisa uZulu izinto ezinjani ngogwalo lolo?
Okay, ngikhangelela ukuthi ngifundise uZulu ngendaba eziphathelane lokuthi sizwisise kangaka ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini kalamandla, kodwa umphakathi wo olamandla. Ingqondo esilayo njengomphakathi ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini ngiyo lamandla, ikanti-ke kayisuye olamandla, aba umphakathi yiwo onjani olamandla, ngoba yiwo umphakathi omenze waba yini, omenze waba ngumphathi wogatsha oluthize lowo muntu.
Umuntu nxa esithi hayi ugwalo lolu ngiyalufuna, ngibe la yephi?
Kwabasemazweni yatholakala kakhulu ku-Amazon, bayatype The Power Coma Anger Over Joy. Ababe bekhona lapha bangakwanisa ukuxhumana lami ku-Facebook page yami uOwen Mthobi, ukwenzela ukuthi bathole ugwalo nxa befuna ukuthola. So bangagcina imali eyabe engange $30.
Hayi, siyakuzwa. Umbuzo wami ukugcina bafo uphathelane ngendaba etshiyeneyo. Njengelizwe sisanda ukulahlekelwa liqhawe, umnumzana uCharles Mungoshi, yena owaloba ingwalo eziningi ezitshiyeneyo, njengomuntu ongisakhulayo ongumlobi, awungitshela ukuthi imbali kaMnumzana uMngoshi isho ukuthini kuwe.
Okay, Charles Mangoshi was a spectacular writer. So ngaleso sizathu ngicabanga ukuthi ilizwe lona ngokwalo kumele lizwisise kangaka ukuthi ukubhala kuyindlela yokuchiyela igeneration ezayo, uzalo oluzayo imbali elingasoze lachitha emhlabeni.
Hmm. Owen Mthobi Moyo, umlobi ongusakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Hangover Joy. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo Owen.
Hayi, sibongile kakhulu.
Ngithola komuhle kwanele kwalamuhla. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3BIGMYKE3. Asidibaneni ngolwesibili kuhlelo The Connection, lilami uMike Hove. Hayi, isikhathi 2 sekumele ngilishiye. Ngithwaka komuhle. Bye bye.
Okwamanje sesisiya ku Gibbs Dube.
Bengana masiba we
senziwe manje
ngilo baba mkhulu babe lobola
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sikhangela inkonzo lesiKristu okuthiwa ke kulezinye ezivusa abantu abafileyo, kuzobuya labanye ke abangazani babhadalisa abantu imali eningi okumangalisayo. Nginenhlanhla ngoba ngilompostoli uMidian Dube, kuzobuya ke lo nkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe yukhona ngale ke kwele Israel, ubaba uDube ukwele South Africa. Yes, kaze ngompostoli. Mpostoli, kono ukuthi abantu sibavuswa ku-10-10, kambe kuhamba njani kona?
Uyabona Dube, okokuqala kumele ngithi mina okuqakathekileyo ukuthi umuntu umele abizwe nguNkulunkulu emsebenzini. Okwesibili ukuthi umfundisi umele abekwazi ukuthi ubizelweni, okunjengokuthumayela izwi njengoba linjalo. Okunengi lokhu osokusenziwa ngabantu, okunye kwakhona ngokokuzidingela udumo lokudinga abantu, kanti udumo asilomuntu ngolikaNkulunkulu. Kuqakatheke kakhulu ukuthi sibuyele kuMateyu 6:33. Athi funani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwawo konke, bese kuthi ezinye zonke lezi zinto ziyakwakhelwa khona. Uhlupho esesilalo asibafundisi kuphela abantu kabasayi enkonzweni ukuyadinga umlimi, kabasayi kuyakhonza, kabasadinga ubudlelwano loNkulunkulu. Kodwa abantu sebedinga izimanga, sebedinga inotho, sebedinga izimota, sebedinga imitshato. Nxa-ke sebe-desperate sebenjalo, bakhona abazibizileyo abazaze bavuse labantu abafileyo bengafani.
Mm-hmm. Ye, khonapho-ke siyakuzwa mfundisi Mabhebhe natuta.
Zabu Dube, mina into engizayitsho njengomuntu osela e-Israeli close to 2 years ngila, mina ngibona ngathi amasiko ethu, abantu kasibuyele emasikweni ethu ngendlela engibona abantu be-Israeli besenza amasiko abo. Babu Dube, kunje mina ngesikhathi ngikhula bekulendlelele, bekucelwa izulu, bekusenzwana izulu line, beyingekho yonke le mikhuhlane ekhona manje. Indlala ibingekho ngendlela eseyikhona manje. So mina into engingayitsho Babu Dube, angilwisani labantu abasontayo, abasonte. Kodwa into engiyithoyo mina isifiso sami ukuthi ngiyafisa ukuthi ngabe abantu bayabuyela emasikweni abo ayesenzwa ngabokhokho bethu labokhulu bethu. Ngoba ngibona ingathi yikho lapho esaphambuka khona. Right now mina mangithi ngiyakhangela indlela esesiphila ngayo, noma sisithi uJesu, uJesu ngukhulu wabanye abantu, ngukhokho wabanye abantu, lidlozi labanye abantu, asodlozi lethu. Uyakwesi kunje lapha e-Israyeli bale ndlozi okuthiwa nguMoshe abadlali ngalo. Lapha mangabe kuthiwa bekulinyiwe isizini yokulima iphelile, Babu Dube, bayaqala ukuthi kuyavunwa. Balamasiko abawenzayo, kuyathathwa ukudla, kuyayenziwa amasiko abo. Njengathi indlela esasisenza ngayo ukuthi kwakuhamba kuthathwe lapha lalapha lalapha emasimini kuthiwe abantu abalethe konke ukudla. Isintu somsiyana thina esasisenza, yiso abasenzayo la, kodwa thina asisasenza.
Mm-hmm.
Thina abantu abalethe iBhayibhile e-Africa basenza sakholwa ukuthi thina okhokho bethu yintweni mawukholelwe emadlozeni yintwembi kodwa bona abanikazi bakhona mabebhoda ngale bona basakholwa emadlozini abo
besiyabasebenzela siyakuzwa khona apho kuthi siphisa umfundisi mfundisi uyazizwela lapha sibili umabhebhe ngani uyajinga sibili
hayi umabhebhe unelungelo njengomuntu futhi ukholo lwakhe akunamuntu ongalutshalenja engingakutshodiwe yukuthi i-Afrika vele lapho kuqale khona ukuguquka izinto yikuthi singene kwidemokrasi idemokrasi ithi constitutionally umuntu lo muntu ulelungelo lokukhonza lokho afuna ukukukhona so mna engingakutsho yukuthi laba ababona amadlozi esebenza eyu amela khonze kabakhonze wona kodwa khonzikhetha ukukhetha uNkulunkulu belaleli izwi ebhayibhilini kabakhonze lona ngeqiniso ngoba ibhayibhili ithi uNkulunkulu ungumoya labo abamkhonzayo kumele bamkhonze ngeqiniso langomoya
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silobaba uApostle Midian Dube yena okhona ngale ke eJohannesburg njalo lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe incwadi kwezamasiko esintu ukhona ngale eTel Aviv eIsrael wolivalelisayo kumthembo ozithemba uGibbs Dube lilale
kangele zinyezi ziyawazi namasiko kangele amanyama bayawazi namasiko
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC okwamanje ke sengelichiya lo Ntungameli Nkomo
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo namhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga baba Nkomo la amahlebezula abukileyo lalaleleyo
uziphatheleni namhlanje
Ngitheke sikhumbuzane ngelizwi esilithola encwadini kaJona esetestamenteni elidala indima yokuqala siya kweyesine kodwa abalesikhathi bangayibala yonke nje le ndaba ngoba indaba ekhwabithekayo ekhuluma ngoJona indodana ka-Amithayi ethunywa nguNkulunkulu ukubana ayeshumayela ilizwi eNinive ngobana ubuzwe eNinive sase bufikile ebusweni kaNkulunkulu uJona ke yena kuthiwa wasuka lapho wehlela waya eJopha wabamba umkhumbi athi oya owawusiya eNinive lapho wayethunywe khona waqonda eTharishishi inkulumo yethu ke namhlanje ithi banengi abantu okumele benze izinto abazizwayo bezitshelwa nguNkulunkulu nomphakathi kodwa bona babe ngamahlongandlela baphulele izigodo endlebeni bazenzele wentando yabo nangu uJona indodana ka-Amithayi ilizwi liyamtshela kuhle lithi kaye eNiniva ngobana eNiniva kwawonakele kwakunezinto ezazifuna yena Jona ubana ebatshela labo bantu ukuthi balungise izindlela zabo uJona nangu uqonda eTharishishi sizwani kuthiwa phakathi kohambo lwakhe esiya khona eTharishishi yakhe kwafika inkalakatha yesiphepho elwandle kwangathi isikebhe sizadabuka phakathi lalaba ehamba labo bacile olwandle zihlobo zenkosi ezithembekileyo banengi abantu abafaka abanye abantu enkathazweni ngezinto ongabalanga babe phakathi kwayo uJona wawumela ayeNiniva yena wayeTharishishi baningi abantu abathiya indlela eyiyo efunwa uNkulunkulu baqonde le indlela ethandwa zinhliziyo zabo umkhumbi wapho sewadabuka phakathi kwababehamba naye uJona bathatha impahla balahlela elwandle bethi mhlawumbe bazancedakala umkhumbi ube lula ungazowacwila izikhathi eziningi-ke baningi abantu abathi bangangena enkingeni iminwe yabo ikhombe abanye abantu bangazikhangeli bona ukuthi bayini uJona uthi wafikakala elibe esefake abantu engozini enkulu kakhulu balahla impahla eligugu edulayo kanti indaba yokuzunguzeka komkhumbi ngoJona imuli yakho iyazunguzeka engxengenxa yakho uyakwazi abo umele kuye khona wena ubangela abantu inkathazo uJona wayelele bazi bamvusa bathi katoni walala awubona ukuthi siyanyamalala siyaphela laphana lathi
bazalwane benkosi ethandekileyo sifaka abantu enkingeni ngokungalandeli iziqondo omele sizenze iintliziyo zethu kazikho eninyiva labo mele selungisa khona okonakeleyo siqondise okugobileyo iintliziyo zethu setharashishi etharashishi labo esiqali kule njabulo khona sesiqali kule zinto ezinhle esicabanga ukuthi singacatsha khona soze basibone kodwa unkulunkulu uyakulandela ungaze uye ngapho uyakubona lapho khona ungaze ubone ukusiba nezimbungumbungu leziphepha empilweni yakho buka ukhangele engxenye uye hambele lwetharashishi wena umele uye eninza zihlobo zenkosi ezithandekileyo inkosi ekuthula isilondoloze isivule amehlo singafaki abantu enkingeni ngokwenza kwethu sivuke ebuthongweni wagcine sithi jona yini embangela lokhu ngibambeni lingiphosele elwandle lapha aginywa khona ngenhlanzi yami kukhafula eniniva vuka ebuthongweni bakuphosele elwandle unkulunkulu uyakugama uyethola ukuthula elinye inkosi ekuthula ebelathi sonke isigcino kuphela manje kubonaphakade
akuyiphethe mfundisi
asikhuleke nkulunkulu olungileyo siyacela siyaloyisa siyafisa usitshengise indlela umele sihambe ngayo singayi etharishishi siye eninisa ngobana silo msebenzi kamunye ngamunye omele siwenzele imuli zethu siwenzele umphakathi wethu ngokubahambela eninisa nxa kulobubi siye buqondisa lobo bubi sihole umoya oyingcwele amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
siyabonga nkomo lababukeli labalaleli inkosi ekuthula ilondolozo isigcino sokuzobongaphakathi
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Makadunyiswe uJesu ingoma kaLorraine Maplanka isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu lesavunguzane ucyclone Idai esigabeni seManicaland.
selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.